Vatsigiri venhabvu vakabuda mudzimba dzavo vachifara nemugovera. Vakananga munzvimbo dzekutandarira kunoona mutambo wemaWarriors ndokudzoka kudzimba vachiridza tsamwa. Vakadzoka mufaro pasisina mushure mekuona chikwata chavo chirohwa 1-0 nemaEagles ekuMali mushure mekutadza mikana yakawandisa yavakawana ikugohwesa zvibodzwa. Aya, ndiwo mapedzero avakaita zuva ravo apo maWarriors aitadza mukana nemukana ichiteverana. Kukundwa neMali kwasiya Zimbabwe iri pasi pasi mamiriro egungano rezvikwata zvina zviri mugroup D. Apo Mali yave nemapoints mana, Zambia yave mumakota finari nemapoints matanhatu. Zvave kureva kuti Zimbabwe haichakwanisa kuenderera mberi mumakwikwi aya kunyange ikakunda mumutambo wavo wasara neUganda sezvo vanopedza vane mapoints matatu chete. Asi muZimbabwe hapana kubvumirana muvatsigiri venhabvu kuti chii chaicho chakakonzera kuti maWarriors anyadzise kudai. Vamwe vari kuti gadziro reMaWarriors yanga isina kumira zvakanaka. Vamwewo ndivo vari kuti murairidzi Kalisto Pasua haana ruzivo rwekuratidza chikwata ichi makwikwi epamusorosoro akadai. Asi vamwewo vanoti vatambi vemuZimbabwe vari kure zvikuru nevekune dzimwe nyika munyaya dzenhabvu vachitarisa ivo matambiro avakaita kuChan. Ngatinzwei zvaitaura vamwe vacho mutambo weMali uchangopera.
Kana kupiwa maRed Guard kuchitamba munhu rap vachandiziva havo vanike kumurai vakawanda kudaro.
Asi mumwe mutsigiri wenhabvu vaBeven Gonese vanoti pamusoro pevatambi vasingagone ava kukundwa kweMaWarriors kwakakonzerwa zvakare nekushaya gadziriro yakakwana.
Chekutanga hatina kunyatsogadzirira zvakakwana, plus chechipiri maplayers edu haasi kunyatsotamba zvakanaka, ende hatina kutamba mafriendlies ekuti taifanira kunge takagadzirira kuti tikwanise kunotamba nemamwe matimu ari pamusoro.
Imwe nhengo yemaWarriors fan club vatongesai matapure vanotenderanawo navagonese vachiti zvese izvi zvakakonzereswa neutungamiri huripo hwezipa uhwo vanoti hauzivi nezvenhabvu.
Akasvika pazipa uye haazive bhora uye nepakaiswa munhu anenge anoziva nezvebhora chiyangu haagone bhora ko kuedza kuda kutora mari.
Asi vamatapure havana zvekare mashoko akanaka kumurairidzi wechikwata ichi Pasua uye vanoti aipererwa zvekuti haafaniri kurairidza chikwata ichi makundano enhabvu yepamusoro soro akadai.
Hapasuwa ka arurasika mbijana uya Pasua ngaarove pasi hapasuwa ngambozorora mbijana.
VaWashington chinyika vanoti ivo zvekare chikwata chemaWarriors chinofarira kugadziriswa kutanga kuna Pasua vachiti ivo aitambisa vatambi vake munzvimbo dzisiridzo.
Chikwata chemaWarriors ngachigadziriswe kubva pana kochi. Taurire kochi kuti kochi, kutamba bhora hazvidi kuchizivano kuti iwo unofanira kunge uchizivana nauyu kuti anotambira Capes, uchizivana nauyu anotambira chiyandika. Isa papozisheni kana iri namba 9, namba 7, namba 8, isa mumwe neumwe pureya pakakodzera paanofanira kutamba bhora ari.
maWarriors atarisana nedambudziko rekuti vangangobuda vasina kana point imwe chete sezvo pasina chivimbo chekuti vangakunde mumutambo wavo kugumisira uyo vari kusangana neUganda nemusi wechitatu. Vagonese vanoti havasi kuona chikwata ichi chiine chavachabuda nacho pamutambo weUganda Cranes iwowo.
Ndifunge pane chinobuda ini nekuti hatina anogona kukuisa tobudirira patogona kutodzoka tine draw 1 point kana kutoya tisina.
Iko zvino maWarriors ave kuisa pfungwa dzavo kumakundano e2017 Africa Cup of Nations ayo vari mugungano rimwe chete neSwaziland, Guinea neMali. Pari zvino maWarriors ari pamusoro vakabatana neSwaziland nemapoints mana, Guinea neMalawi dzine point imwe chete. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chinokwanisa kuenderera mberi kumafinari achaitwa kuGabon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.